Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reGlobal Fund ravimbisa kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica yekurwisa chirwere checoronavirus. Bazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura matano arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kushungurudzwa nezvarinoti zviri kuitwa nemapurisa zviri kushanyira mahofisi aro achiti anoda kuona magwaro anoribvumidza kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reGlobal Fund ravimbisa kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kuitira kuti igobatsirika mukurwisa utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reGlobal Fund vaPeter Sands vazivisa nezverubatsiro urwu pamusangano wavaita nevatapi venhau vari pamwe chete negurukota rezveutano vaObadiah Moyo, vachipindura mubvunzo wekuti mari yavavimbisa kupa nyika mukurwisa COVID-19 ichauya rini. VaSands vati vakarerutsa zvinodiwa pakuti nyika inoda rubatsiro kubva kwavari iwane mari nekuda kwekuona kuti COVID-19 iri kutekeshera pasi rose. Vati vanotarisira kuti mari iyi inogona kuburitswa mukati memazuva mashanu, asi vati kupa rubatsiro urwu hakurevi kuti sangano reGlobal Fund rave kuzobvisa maziso aro pachinangwa charo chikuru chekurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi.
In the now 2 months since COVID was announced, about 500,000 people.
Mukati memwedzi miviri yakatanga kutaurwa nezveCOVID-19. Pane vanhu mazana mashanu ezviuru vakafa nekuda kwezvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi pasi rose. Saka kunyangwe hazvo zvakakosha kuti tibatsire nyika dzakaita seZimbabwe pakurwisa utachiwana hweCOVID-19. Hatifanirwe kubvisa maziso edu pakurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi.
VaSands vazivisawo kuti pamwaka mutsva wechirongwa cherubatsiro rwavanopa kunyika dzakasiyana-siyana mukurwisa zvirwere zveHIV, AIDS, malaria nerurindi, Zimbabwe iri kuzowana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Vakatiwo vari kufara nebasa riri kuitwa neZimbabwe mukurwisa zvirwere zvitatu izvi. Pamwaka wakapfuura wechirongwa ichi, Zimbabwe yaive yapiwa mazana mana nemakumi manomwe nemanomwe emamiriyoni emadhora yekurwisa zvirwere izvi. Vamoyo vati hurumende inofara zvikuru nerubatsiro rwairi kupiwa neGlobal Fund, vachiti kuwedzera kwayaita mari yekurwisa zvirwere zveHIV, malaria nerurindi kunoratidza kuti hurumende iri kushandisa mari inobva kuchirongwa ichi nemazvo. Panyaya yekuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana pakurwisa utachiwana hweCOVID-19 kana ukatekeshera munyika, uye kuti hurumende haizi kutaura chokwadi pamusoro pekuti pane vanhu vabatwa neutachiwana uhu here kana kuti kwete, munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanirwa kuvimba nezviri kutaurwa nehurumende. Dr. Mahomva vakurudzira veruzhinji kuti vaite tsika yekuchengetedza utsanana senzira yekudzivirira kuti utachiwana uhu huve munyika.
Takamira-mira tikaona kuti mazvipatara edu akamira sei. Takamira-mira tikaona kuti patingaita inonzi isolation ndepapi. Takamira-mira tichiona futi kuti tingomirira kuti kana munhu azouya tochida kuzomurapa hazvitibatsiri nekuti maresources edu haana kuwanda ba. Saka tiri kutonyatso kutarisisa paya panonzi prevention. Saka tichiti isu gezai maoko nemvura nesipo. Varai miromo nemhuno kana muchikosora kana muchisiya inonzi sneezing. Itai hygiene dzakakwana. Kanyaso kumira-mira neipapo tichiita prevention kana kuvharidzira. COVID yacho haiuyi. Kana yauya inenge iri shoma. Zvakare tinenge takugona kuonawo kuti toyetu tinotituma resources tushoma twatiina atwo tinogona kumaneja shoma idzodzo. Response ndedu tese haise Ministry of Health cheteba. Saka zvibvunzei mubvunzo imimi kuti makagadzirira here, muri kuita here zvamuri kutaurirwa.
MuZimbabwe hamusati mave nemunhu atabatwa neutachiwana hweCovid-19 kusvika parizvino kubvira pahwakatanga kuzivikanwa nezvahwo kunyika yeChina pakupera kwegore rapera. Hurumende inoti iri kuita zvose zvainogona pakutarisa vose vanopinda munyika panhandare dzendege pamwe nepamiganhu yenyika uye kuzivisawo veruzhinji nezveutachiwana uhu nenzira dzakasiyana-siyana. Pasi rose, vanhu vanodarika zviuru zvina vafa nechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.
Zvichakadaro, vamwe vanachiremba munyika kuzvipatara zvakaita seWest End nepari renyatwa vari kuramba kubatsira vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus vachiti havana zvikwanisiro neunyanzvi hwacho. Nemusi wemuvhuro vana mukoti vakaratidzirawo kuchipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo vachiti havana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Vanoona nezvezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano, Dr. Poshia Banangazira, vakaudzawo Studio 7 kuti mumwe mudzimai ari chizvarwa cheZimbabwe ainge abva kuChina akatadza kurapwa kupari renyatwa nenyaya iyi. Chipatara chepari renyatwa chakazoitawo ongororo yezvenyaya iyi chikabuda nechisungo chekuti hachisi kuzotora vanhu vane zvirwere zvakaita secoronavirus, chichiti vanhu vakadai vanofanira kuendeswa kuWilkins Hospital neBeatrice Infectious Unit sezviri pamutemo senzira yekuedza kudzivirira kuti chirwere ichi chisapararire pavarwere vari pachipatara ichi navana chiremba. Chipatara ichi chinotiwo chichagadzira tende panze pechipatara yekuongorora vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere ichi vobva vaendeswa kuWilkins Hospital. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanotiwo chipatara cheWest End chakaramba kubatsirawo mumwe mudzimai wekuChina akazoguma afa chichifunga kuti ane chirwere checoronavirus asi iye asina. Patafoni rachipatara ichi, chati titumire mubvunzo, asi pataenda pamepo, changa chisati chapindura mubvunzo yedu. Asi Dr. Chonzi, vanotaura zvizere nezvenyaya idzi.
Inyaya awareness. A lot of people are not aware of kufamba kwechirwere ichi. Because in China or because it's a foreign country, hachamuoni hachisirizvo. Because even panga, kananga inacho, anga achitozvipedza. What's the difference? Yeah, 1 minute, you have to ask, and if you do your work, you must always practice good hygiene, personal hygiene, and protect yourself as you are seeing any other patient, whether it's corona or not. So there's really no reason why patients should not be properly assessed by vaccination.
Semaoni renyu, chichiri kupa kuti vamwe vana chiremba na vana mukoti vatadze kubatsira vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus apa.
But what is happening is there's unnecessary panic because people don't have information around this corona. They also don't appreciate the case fatality rate. I thought it's 2% or even less. Most of our patients will recover on their own. 85-90% of people infected with this COVID-19 will recover because it's a common cold, mostly a severe form of cold. We've had coronavirus for a long time. Only that this strain is more virulent. I think it's just an issue of creating awareness both for the health workers and for the community. So I think that's the power that I have a positive. And I have a question where you think you need corona. All you do is give that patient a mask so that they don't cough into your environment, home isolator, and then you can call the hotline instead of going to the hospital. Brookings also is not really a place where we can go and have a common cold. I'm going because we also have to, if we have to isolate, there are also processes and procedures that we have to follow. Because people must go and put on the protective equipment and also take them off and dispose of them in a manner that others will take. So it's not an outpatient sort of clinic. Patients will present anyway, private, clinic, working. So I think it's just a matter of people being aware of the condition and also knowing what to do. So as much as there's a necessary panic from the health professionals, from the lay people, and from the media, until we get together and start talking the same language, it's a major problem. I remember we said this when we were dealing with cholera. People didn't even know what to do, but, you know, the more messages we give out, the correct messages, then people will start helping the health professionals to relay the appropriate messages. And it is a matter.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Bazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura matano arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba zvakanyanya sezviri kuitika pari zvino. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati vatora matano aya zvichitevera kushaya simba kwemari yemuno zvakanyanya mukati memazuva mashomanana apfuura. Vatiwo matano avatora anosanganisira kuti mabhanga atengeserane mari yekunze pachena uye kuti musika ube iwo unodzika mutemo wemari iyi. Vancube vatiwo vachavandudza mabasa emabirudi change kuitira kuti akwanise kutenga mari yakawanda pane ari kutenga pari zvino. Rimwe danho ratorwa nehurumende rinosanganisira kuona kuti vanhu havashandise EcoCash kuita basa rekuchinja mari pamusika mutema. Vancube vati chirongwa chekuona kuti mari yemuno hairambi ichishaya simba chichange chichitungamirwa nekomiti yavaumba yeCurrency Stabilization Task Force, iyo ichange ichitungamirwa nebazi rezvemari iine nhengo kubva kuRBZ, Presidential Advisory Council, pamwe nenhengo dzekomiti yeRBZ yeMonetary Policy Committee. Task Force iyi ichange ichisangana kamwe pasvondo. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vati kana matano aya akatorwa nemazvo zvinhu zvinogona kugadzikana pamusika wemari.
Tinokuti rate yedu exchange rate ite stabilize kuti sangodonha nguva dzose neku by so doing tobva taita kuti inflation yedu inobva yadini yadzikira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti semaonero avo pane zvimwe zvinhu zvisinei nemari zviri kuita kuti mari yemuno irambe ichishaya simba.
Saka kune other factors which are beyond money ari kudzikisa chii exchange rate yedu anokakasanganira maperceptions neconfidence. Saka zvinoreva kuti izvozvo tido ezehurumende yeZimbabwe tinofanira kuti dini tiite futi address those non-monetary factors ari kuaffecta chii exchange rate.
Vamangudya vativo vachagara pasi nemakambani emafoni anoshandiswa kutumira mari kuitira kuti vaone kuti haasi kushandiswa kuita zvekuchinja mari here pamusika mutema.
Dzati mafoni tokuti ione kuti mafoni awa platform yayo inonzi MMT mobile money transactions or accounts kuti ari kuaffecta senyi nyaya yemaexchanges. Saka tugara pasi nana EcoCash nikasava unoti zvingakungawaira ikoko kune dambudziko here tichingobvunza tese senyika yeZimbabwe munyika ndeyedu.
nyanzvi munyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti mafoni ari kushandiswa kukurudzira mabasa ekuchinja mari pamusika mutema.
Zveshuwa pane zviri kuitikawo kunyaya dzemafoni. Zvinongotaridza zvega kuti pane mari dzimwe dziri mumaoko evanhu dziri kushandiswa kukwidza musika. Saka izvozvo zvinoda kuti paivewo neongororo iripo kuti ndiani ari nayo mari yacho iyo uye inobva kupi, ndiani angaita mari yakawanda uye inobva kupi.
Sezvo vamwe vati hurumende yakawana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana gore rapfuura nemabhiriyoni matatu emadhora, vagwanyanya vati vanobvumirana navamangudla kuti pane zvimwe zviri kukonzera kukwira kwemutengo wemari pamusika mutema.
Saka zvinoreva kuti dambudziko harisi remari yakawanda yakawandisa munyika, nekuti hurumende iri kutosiya pamuraudziro sekutaurwa kuri kuita navamuturi nuve. Saka zvinoreva kuti pane zvinhu zvinofanira kuti zvivhendenyurwe zvizivikwe kuti chii chiri kukonzeresa kuti musika wedu unge uchipeyama sezvauri kuita izvi.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange matanho atorwa nebazi rezvemari neRBZ akanaka anogona kutadza kubudirira sezvo vanhu vasisina vimbo nehurumende iripo.
Saka matanho aya kuti anyatsoshanda zvakanaka hunge hurumende yatanga kudzorera vimbo muvanhu. Kuti zvavari kutaura ndo zvavachaita, zvavari kutaura ndo zvechokwadi, nekuti kana pasina iyoyo nyaya yeconfidence muvanhu, matano iwawo ndinoona iri ngoriwo imwe nzira yekungopedza nguva.
Vakuchera vati dambudziko riripo haridi matask force, vachiti RBZ nebazi rezvemari vanofanira kuita basa ravo chete, kwete kuramba vachiumba makomiti avo vati haana zvaanobatsira. Mari yemuZimbabwe yange iri kushaya simba zvakanyanya mukati memasvondo mashomanana apfuura, zvekuti nhasi chaiko pamusika mutema dhora rimwe rekuAmerica rangi richitengwa nemadhora makumi mana emuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vari kukurudzira hurumende yemumalawi kuti ibvise muusungwa vanhu vatatu vakasungwa svondo rino vachipomerwa mhosva yekuda kuronga kuratidzira. Mapurisa akasunga nhengo dzeHuman Rights Defenders Forum, vaGive It Trappings navaMcDonald Sembereka mushure mekunge vati vainge vachida kuronga kuratidzira. America iri kupomera dzimwe dzihurumende dzine udzvanyiriri mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu senzira yekushandisa chisimba chekuti dzihurumende idzi dzirambe dzichitonga nedemo. Izvi zviri mugwaro raparurwa nhasi negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushungurudzwa zvikuru nezvarinoti zviri kuitwa nemapurisa zvekushanyira mahofisi aro, achiti anoda kuona magwaro anoribvumidza kushanda, mazita evatungamiri pamwe nezvimwe zvakawanda zvavanonzi vari kubvunza. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nezuro mapurisa aya akashanyira mahofisi avo ekwaMutare, uye nhasi vamwe vashanyira zvakare mahofisi avo ekuGweru vachibvunza zvimwe chetezvo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. VaMoyo vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vave kuzonyorera kumukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vachivazivisa kuti ndizvo zviri kuitika kwavari, uye vachasvitsawo gwaro retsamba iyi kugurukota rezvemukati menyika.
Hatisi kufara nezvatiri kuona zvichiitwa nemapurisa kuma offices zedu. Isisu tiri organization inozivikana muno mzimbabwe tiri registered ne Ministry of Labour in terms of the law kana kuti mitemo iripo yenyika tinogara ku TNF zvinotozivikana isisu ndevanani and nekuti vatungamiri vezvecitu ndevanani vanosarudzwa nguva nenguva kumacongresses anotozivikana patinokoka hurumende kuti iuye ichiona macongresses edu saka zvinotishtupa kana kuti zvinotinesa patinoti nguva nenguva toona vanhu vachiuya vachipivira mapurisa vari kutsvaga kuziva kuti takarejesta here tine chitupa here chokuoperata ipapo patiri here ende vanhu vanotungamira zvestitu ndevanani vanogara kupi vanhu ivavo maprograms ari kuitwa nezvestitu kana kuti zvatiri kuronga kuita ndezvipi tiri kufungidzira kuti izvozvo zviri kunze kwemutemo
mapurisa aya ari kutaura here kuti abva kudivi ripi
havasi kutaura tambotiedza kuti vari maofices wedu tipe foni titaure navo vanhu vacho vanenge vachiratidza kuti vanhu vanenge vakatumwa nevamwe havasi kutaura vanenge vachiti tiri mapurisa chete
mune matanha muri kutorawo here ekuratidza chinyunyuto chenyu kumapurisa
Yes, iyo zvino tatanzwa kuti ndizvo zvaitika kugweru nhasi tatoti beta tonyorera mukuru wemapurisa komishina tichimuzivisa kuti ndizvo zviri kuitika kwatiri tichakopa tsamba yedu kuna minista kuti timuzivise kuti ndiyo treatment tiri kuwana kumapurisa kuti vazvizive asi kufara nezviri kuitika
Imi munofunga kuti chii chingadai chakonzera kana kusvitsa mapurisa pakutora danho iri
vashandi vakataura nevoisi imwe chete kana kuti zvine mutindo kuti vanoda mari dzavo dziuye in currency ine vanhu zvichina kuitiwa izvozvo zvesiti inofanira kutora matanho akasimba kudhila nemaemployers mapurisa aya zvakavabata zviri kutaurwa nevashandi saka yanyaya yekuti bhundudzira
avo vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vachitaura vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMilan kuItaly muzvare Rebecca Musonza chinoti pari zvino chiri kugara chiri mumba kunyange hazvo chichimbobvumidzwa kubuda kuenda kuchitoro kunotenga zvekudya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yazivisa nemusi wesvondo kuti yakange yava kurambidza vagari kuenda kumabasa nedzimwe nzvimbo dzekuungana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus muzvare Musonza vanotiwo Italy iri kugara ichivaudza nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yechirwere ichi nguva dzose Mavelas Mhlanganya wewe Studio 7 abata muzvare Musonza kuti tinzwe zviri kuitika
Zviri ndingati zvinhu zvacho hazvina kunyanyooma decision yakaitwa nehurumende kuti vanhu ngavagari pamba kuti tisaite kuti chirwere chirambe tichingoenderera mberi tichienda kune nyika dzakawanda kune vanhu vakawanda saka kuti vaedze kuti vakontrole vanyatsochibate vachipedze chisarambe tichingokura ndopa vakatisa paquarantine yakatanga kuarea kuno kwatiri kulombardia yakazonzi nezuro nyika yese yava muquarantine
munzvimbo imomo mamuri mungati ndimo here makanyatsotanga nekutekeshera nechirwere ichi
zvakataurwa nehurumende ndezvekuti patient wekutanga angari wekuno kunorth kwete muMilan haiwasi mune imwe town dziri padhuze akatanga achiwanawo asangana neumwe womunhu wekune imwe nyika anga anacho chirwere asingazvizive nekuti chirwere ichi sezvamunongoziva hachinetse kubata chinenge flu wakango wetsurira munhu wakakosora unogona kuti uchispreader. Saka ndokwatakatanga ikoko, munhu wacho anga asingazive kuti aane chirwere ichocho kubva aenda kuhospitari kuti anorapwa. Haakaenda ana dokta nemanesi nevamwewo varwere vanga vari ikoko vakabva vachibatawo vasingazvizive. So ndokunyatsotanga kwachakanyatsoita.
Saka pari zvino makatanga riini kuti kuudzwa kuti musabude mudzimba nekuenda kumabasa nezvimwe zvakamira sei? Munenge muchiswera muchiite?
Vakanyatsokuti tisaende kuzvikoro vakatsotodza kudhara. Asi zvekuzoti chigarai mumba, musaende kubasa, musabude bude panze, zvakatanga musi wesvondo. Musi wa8 ndopa vakanyatsoti aiwa, tava kukuisai pa-quarantine.
Zvekudya nezvimwe zvakadaro manga makatenga here kana kuti zviri kufamba sei? Zvitoro zvakavhurwa here?
Ese, masupermarket ese akavhura. Vanhu vachiri kufamba-famba. Kana muchida kuenda kumashops, munogona kuenda yenyu zvakanaka, makarelaxa zvenyu, hapana chinonetsa. Ini handina naro kutombostoka. Nekuti mashops every day, hurumende yakatiudza kuti quarantine iripo, asi mashops ese acharamba akavhura. Ezvekutenga. Mamowo, mashopping center anovhura mufuro kusvika chishanu, and then paweekend vobva vavhara.
Asi vari kukutaurirai kuti munofanira kuita sei kuitira kuti musawanikwe muchibatira chirwere ichi kana kuti muchitapurira vamwe kana maenda kuzvitoro nekumwe?
Vari kuti itai distance ye1 meter pamunhu. Kana muchikosoro, kana une chikosoro unapfeka mask. Kana uriwe une chikosoro, kuti paunokosora usaspread chirwere kune vamwe vanhu futi. Pamunobuda panze makanoenda kumashops, muchingodzuka mumba mubva magiza maoko enyu nesipo, because chirwere ichi hanzi chinogona kulasta pamasurfaces, pamari, kana kuti panenge pamahendo anenge akosorerwa nevanhu, imobata mozobata chikafu motochiwanawo chirwere chacho. Saka kugeza maoko zviri very important, nekupfeka mask. Kana une chikosoro chikosoro cheflu chiri normal, unongopfekawo mask kuti uprevente kuspreada kune vamwewo vanhu.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMilan kuItaly, muzvare Rebecca Msonza vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuItaly kwakare. Hurumende yeAmerica yasimbaradza zvirango zvakatemerwa vaAnselm Sanyatwe pamwe navaOwen Mudancube pamusana pekuva kwavo nechekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvine chekuita nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Vancube ndivo gurukota rinoona nezvevasori, uye vaSanyatwe avo vaiva mukuru wemauto ndivo vavemiriri weZimbabwe kuTanzania. America inoti danho rayatora iri rinoratidza kuzvipira kwayo mukuunza kwayo kuremekedzwa kwenyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe munyika remuAmerica riri kukurudzirawo Zimbabwe kuti imise nekukasika nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekushungurudzwa kwevanhu, kusanganisira vanenge vachiratidzira vemasangano akazvimirira pamwe nevashandi. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa dambudziko rechirwere checoronavirus icho chavhiringidza vanhu vakawanda pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reGlobal Fund ravimbisa kupa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica yekurwisa chirwere checoronavirus. Bazi rezvemari richishanda nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe raparura matano arinoti achaita kuti mari yemuZimbabwe isarambe ichishaya simba. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rave kushungurudzwa nemapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusaimina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VO.